zvirongwa zvatiri kuita ndezvekuti tiri kubatsira madzimai kana vana vechisikana vakakuvara pamusoro pekuzvara kana kubatsirwa. Urwere uhwu vakawanda vacho vari kuto pavakaenda kunoona zviremba kunonzi kutsemuka dunduro. Saka zvinoonekwa mukuti anenge akubuda tsvina kana kubuda weti posipoti zvisingatombomiri.
Dambudziko iri mudzimai angaziye sei? Momboti nyatsotitaurira kuti zvii zvaungatarisire semudzimai kuti uzive kuti une dambudziko irori.
Kazhinji kacho mudzimai asingakanzi kuti patara kwaanenge azoendawo kana atanga kubuda weti kana tsvina posipoti akatsemuka dunduro. Tsemuka dunduro ikokoko kunooneka mukuti hapana kuti hanzi ndambobata weti yangu ndikamhanya kuchibereko. Aiwa, inotobuda kunge iri kuyerera kapombi chaipo. Vanhu vane chirwere ichi vanotopfeka anonzi mapamba kana mapedi makurukuru akada kutongoita ngemapamba kana kushandisa zviveti kana machiva. Saka kana uri mukadzi akakuvara pakubatsirwa mwana kana waane chirwere chekuti uchibuda weti kana tsvina posipoti isingatombomiri asina kuti inorwadza kana kudii, uyezve atitireva vaya vane dzimwe dzavanoburisa muukadzi hwavo kwete kuveva weti chete kana tsvina chete kana weti netsvina. Nokuti pane vamwe vakazombofona vachitaurawo dzimwe zvirwere dzinokurudzira dzinangodaro zviri kana maSTI kana TI wakwete vaya vakakuvara mukubatsirwa pakubuda weti kana tsvina isingaperi pane inonzi ida CVA yoye weti kana RZA yoye tsvina kana kutsemuka dunduro.
Ndeapi matambudziko amuri kuona madzimai ari kurarama nechirwere ichi vachitarisana nawo?
Mazhinji madzimai vachakabatsira uyezve vari kufungira kubatsirwa vari kuchema chekutanga. Kana watobatsirwa mwana wako ubva waita chirwere cheVVF kana RZF hausakwanisi zvikachinzi kacho kuita umwe mwana nekodzero mbiri. Chokutanga, murume wako wacho haachatoedi kukubata pamusoro pekunhuhwa kwauri kuita uyezve nezvekubuda mauri. Chechipiri, kutsemuka kunoita mukubatsirwawo kukazhinji kacho kunotokuvadza mukati zvekuti kutakura nhumbu yacho panguva iyoyo kunototinesei. Vakawanda vacho ndevaya vari vakadzingwa mabasa. Kudzingwa mabasa sinziyo chemunhu mukuru ungatadzanei kubata tsvina kana weti yako waamwana mucheche here. Vamwe vacho pamusoro pekunhuhwa uku havatitikwanisi kana kuenda kumachechi kana kubatanawo nevamwe vanhu mumararamiro emazuva ese. Vatongogara vakavharirwa vachingonzi uyu anova akamiri kubuda nokuti akakunyadziri akanonhuhwa.
Pari zvino muri kuwanikwa muchitanga chirongwa chenyu ichi riini?
Chirongwa ichi chiri kutanga kubva musi wa30 March kuenda muna April wese. Uyezve vanenge vachida kuzva zvizere pamusoro pekuti urwere hwavangadaro vainahwo ihwo here hune chirongwa chii chatiri kubatsira nacho vanhu. Vanokwanisa kutaya nhare panhamba dzinotevera 0782640840 kana 0779626506. Motaura namukoma Fortunate. Panhamba idzi munokwanisa kutumira iye yatinoti meseji kana kutumira call me back kana kungoita ronzi nevanhu kubvipa nokupindurai tikufona tonyatsobvunza zvizere uchizvisisa kuti rubatsiro rwamuri kuda rwurwo here rwatiri pavanhu kadzi. Namba dzacho ndedzokorora futi 7826408 40 kana 0779626506. Mataura naPortunate. Pamunokuona nemibvunzo yatinobvunza tinokurudzira kuti vanhu vava vakasununguka kutaura zvavanenge vachinzwa kuti zvimwe zviri kuenderana nechironga chedu ichi kuda kutibatsirei zvizere. Saka kana mafona kutaura nguva dzatinokwanisa kukurukura menu makasununguka.
Mungatimi operation yekubatsira madzimai anenge akatarisana nechirwere ichi inotora nguva yakareba sei?
Kubva panouya munhu achisvika kuno kuhareti kusvika achinzwa kuchingamba kwako anokwanisa kutora mavhiki matatu. Mavhiki matatu pakuti hauchaoparetwa uchivhurwa uchigona kugadzirisa zvinenge zvakazvakazvisisa mukati mako. Zvichada nguva yekupfuura uri padhuze nana chiremba